nero akasi uri musi wechishanu kumpfumbi 22 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kuzotevera zviri mutsamba inonzi yakanyorwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, ichirambidza makanzura achangobva kusarudzwa kubata zvigaro. Vashandi vehurumende vari kuita basa rekuverenga vanhu pasi pechirongwa cheZimstat cheCensus mumasvingo vochema-chema kuti vari kukanganiswa basa ravo nemvura iyo iri kunaya isiri kumira. Vaimbove mutungamiri wenyika yeKenya vaMwai Kibaki vanoshaya vave nemakore makumi mapfumbamwe ekuberekwa. Sangano renhabvu pasi rose reFIFA rayambira gungano reZifa Assembly kuti harisi kuzotambira zvichabuda musangano wayo mangwana kusvikira Zimbabwe yazadzisa chisungo chekuti idzore vaFilton Kamambo pabasa semutungamiri weZifa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kuzotevera tsamba inonzi yakanyorwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, ichirambidza makanzura achangobva pakusarudzwa musarudzo dzemaby-election kutungamira makomite emakanzuru kana kubata zvigaro zvameya. Tsamba iyi inonzi yakanyorwa navaMoyo nemusi wechitatu svondo rino ichienda kumameya nemasachigaro emakanzuru, ichiti danho ravo iri riri kutevera chikamu 114 chemutemo wekutongwa kwematunhu uyo unoti meya, mutevedzeri wameya kana kanzura anobviswa chete pachigaro nedare retribunal kana kuti chikamu 129 chebumbiro remutemo kana kuti pachinge paita chinzvimbo chinoda munhu. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo makanzura eCitizens Coalition for Change muHarare avhotera vaEnoch Mupamaonde vebato ravo kuti vabate chigaro chameya weguta iri vachitorera vaStuart Mutizwa. Studio 7 yakundikana kubata vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori wezvekutongwa kwematunhu muCitizens Coalition for Change vari zvakare meya weHarare vaJacob Mafume kuti tinzwe danho rebato ravo panyaya iyi.
Takaona mwadhi anyorwa navaJulai Moyo, havachanzwisisi basa ravo, havachakwanisi kuverenga mutemo. Vanyora tsamba vachitaura kuti kansela nameya nadeputy meya vanobviswa sei zvinova izvo zvavajaira. Isusu tiri kutaura nyaya yeservice delivery, nyaya yekupa vanhu mvura nekununga marara. Saka tinoda kugadzira makomiti kuitira kuti vanhu vese vaivaya vakasarudzwa musarudzo rapfuura iri vange vachikwanisa kuita basa ravo nemazvo, vange vachikwanisa kuita basa ravo sezvavanofanirwa kunge vachiita. Zvino kana ava vovarambidza kuita zvavanofanirwa kuita, vaakurara pamusoro pemutemo vachikanganisa kugara kwevanhu muHarare nemumaguta akasiyana-siyana.
Saka muchatora matanho api?
Isusu tine chinangwa chekuti tinge tichiita kuti vanhu vagare zvakanaka, tinge tichiita kuti makansela apinde mumakomiti kubva zvavakasarwa patova nemwedzi wavakutoda kutopfuura. Makomiti emakansela haasi kugara, vari kugunununa, vari kuboikana nekuti zvakahwinwa neTCC. Vaakupanisha vanhu kuti vakavhoterei TCC. Saka isusu tiri kuti aiwa, hatitevedzeri zvematoto, tinoramba tichiita zvatakasarudzirwa nevanhu tichiinda mberi kuitira kuti vanhu vange vachiwana service delivery pane kuti vange vakagadiswa navaJulai Moyo.
Tiri kuona kuti vaJulai Moyo vari kukota chikamu chemutemo wekutongwa kwematunhu section 114. Imi muri kuupokana here nemutemo uyu?
Isusu vanoita zvemutemo hatitevedzeri maridzo isina kunangana nesu. Maridzo yakanangana nesu ndiye chapter 96 yeEben Councils Act inotaura iyo kuti tinokwanisa kuita mameeting, tinokwanisa kuchinja pakomiti ndoo yatiri kutedzera ndoo nhoroondo yatiri kuenda mberi nayo. Iyi nhoroondo yava July moyo vanyora zvavo kungonyorawo nhanzu hapana neitedzera haina zvainoreva.
Munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muCitizens Coalition for Change vari zvakare meya weHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vashandi vehurumende vari kuita basa rekuverenga vanhu pasi pechirongwa cheZimstat cheCensus mumasvingo vari kuchema-chema kuti vari kukanganiswa basa ravo nemvura iyo iri kunaya isiri kumira. Vari kuti zviri kuvatadzisa kusvika mune dzimwe nzvimbo kuti vaite basa ravo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vaverengi vataura neStudio 7 masvingo vari kuti mvura iri kupurana chaizvo mudunhu iri, izvo zviri kuita kuti vatadzi kubuda panze vachifamba kuti vapinde mumisha yevanhu vavanoverenga. Mvura iyi yave nesvondo mbiri ichinaya mudunhu iri ikuzadzawo nzizi, izvo zviri kuita kuti vari kuverenga vanhu ava kunyanya vari kushandira maruwa vatadzi kuyemuka nzizi idzi kuti vasvike kune dzimwe nzvimbo. Mumwe wevanoverenga vanhu ataura akamirira vamwe vake asi aramba kudomwa zita rake achityira basa rake anoti kuvhiringwa kwavari kuitwa nemvura kunogona kuti vatadze kupedza basa muzuva rakatarwa nehurumende.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumaenumerators avo vanova ivo vane basa chairo chairo rokufamba mudzimba vachiverenga vanhu. Nekuda kwemvura iri kunaya dzimwe dzimba hadzichasvikiki, uye dzimwe nzvimbo kune vanofamba nezvimudhudhudhu nemotokari dziri kusvedza.
Vanoti bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat iro riri kuita chirongwa ichi rakanga risina kugadzirira dambudziko remvura nekuvapa zvikwanisiro zvekushandisa mumamiro ekunze akadai. Mumwe muverengi ada nekuzikama nerekuti Blagiza chete ati iye pamusoro penyaya dzemvura vari kutarisana nedambudziko rekushaya moto wakakwana wemafoni nemaipad avakapiwa neZimstat kuti vashandise sezvo kumaruwa kusina nzvimbo dzekuchajisira zvinhu izvi.
Tinaipona mwana azara pamusoro pematablets kunyanya bhozi ndiwo ari kutotikonesa basa. Dzimwe nguva unogona kupedza basa kana na 12 dzemasikati yatopera moto foni yaSurface Dera nezuro. Pane vamwe vakatopedza basa na 12 masikati hana kutozofamba nemimwe misha nekuda kuti hapana pokuchaja mafoni acho. Heni imwe nyaya ndeyekuti wedha iyi mafoni iwawo inogona kunayiwa ikapedzisira ingachatoshandi. Hatina kana umbrella kana kuti todzivirira mvura sei dai takapiwa kuda marenikoti awo kana maumbrella kuda zvaigona kutobatsirawo.
Vazhinji vanoti nekuda kwedambudziko remoto iri vari kuita dzimba shoma pazuva, izvo zvinogona kuti vasapedze misha yavakapuwa. Vaverengi vazhinji vakapiwa chipimo chekuita dzimba dzinotangira pazana kusvika pazana nemakumi matatu kubva pakatanga chirongwa ichi musi wemuvhuro kusvika pachinoperera musi wa30 Kubvumbi. Pazuva vanoverenga vanotarisira kupedza misha inosvika gumi nemitanhatu kumaruwa. Mutauriri wechirongwa chekuverengwa kwevanhu mumasvingo vaRogers iri mai vati chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka kunyange vamwe vari kusangana nematambudziko emvura mumaruwa.
Zedu yakatanga zvakanaka nezuro mangwanani maenumerators akapinda mundima vakatotanga kutoverenga vanhu. Nyaya iripo ndeyekuti mvurapa yakafuma ichimboti yakati korei ndo yakangoti nonosei wamwe inz patinoti kwese, asi kuverenga kuri kuenderera mberi. Kune dzimwe nzvimbo dzakati wedzerei mvura, tine motokari dzekufambisa dzadziri ikoko, saka nzvimbo idzodzo dzenge dzichida kuti nesei pakufamba kuti anoverenga abve pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe.
Asi vari kuverenga vanhu vanoti zvekufambisa zvakaita semotokari kune dzimwe nzvimbo hazvisi kuwanika, izvo zviri kuvhiringa basa ravo zvakanyanya. Vachitaura nevatori venhau musi wemuvhuro kumuzinda weState House mushure mekuverengwa kwemhuri yemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa, mukuru weZimstat vataguma mahonde vakati kuverengwa kwevanhu kwakakosha kuti hurumende izive uwandu hwevanhu vari munyika apo vanenge vachiita zvirongwa zvebudiriro. Chirongwa chekuverengwa vanhu munyika chinoitwa mushure memakore gumi oga oga. Mune imwewo nyaya, bato reZRPF masvingo rambomisa nhengo dzaro kuita zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro rwezvigaro zvokumirira bato musarudzo dzegore noya, richiti vakuru vebato iri havasati vavapa mvumo. Vachitaura neStudio 7 sachigaro weZNPF masvingo vaRobson Mavhenyengwa vati vari kutsvaga rutsigiro vanofanira kumirira mvumo kubva kuvatungamiriri kuHarare sezvo izvi zvange zvave kupatsanura vatsigiri.
Ezvepati hatisati tatanga kukambena, tiri kukambena for president only, but nhasi ndinoita district na uma shingo doto si andava kuti zvese vanokambe nanga vamire na shadow mp wedu wagarari ndiyo unongotende machechekita mapopo
nhengo dzezanpf dzakawanda dziri kutosora namudunhu remasvingo apo dzatotanga kupinda muvatsigiri dzichiita zvirongwa zvekutsvaga rutsigiro kuti dzimirire bato musarudzo dzevamiriri veparamende pamwe nezvemakanzuru. Nakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Vaimbove mutungamiri wenyika yeKenya Vamwai Kibaki, avo vakatungamira nyika iyi semutungamiri wenyika iyi wechitatu kubva yawana kuzvitonga kuzere, vashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe ekuberekwa. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vazivisa nezvekushaya kwavaKibaki nhasi, vachirumbidza vaKibaki semutungamiri aida nyika yake uye kuti vachakurudzira zvizvarwa zvenyika iyi zvichatevera. VaKibaki vakatungamira Kenya kubva muna 2002 kusvika muna 2013. Mushure mekukunda vaKenyatta musarudzo, zvakapedza utongo hwebato rimwe chete hwakanga huri munyika iyi. VaKibaki vakapinda pachigaro vachivimbisa kurwisa uori uye kuvandudza upfumi hwenyika yeKenya. Kunyangwe hazvo vaKibaki vakakwanisa kuvandudza upfumi, uori hwakaramba huchienderera mberi. Kusarudzwa kwavo zvakare musarudzo dzemuna 2007 vachikunda vaRaila Odinga, avo vavakapomera mhosva yekubira sarudzo, kwakakonzera kurwisana mumigwagwa uye kufa kwevanhu vanodarika churu. VaKibaki vakazopembedzwa muna 2010 nekuumba kwavo bumbiro idzva renyika uye kuvandudza magariro evanhu. VaKenyatta varumbidza mufi vachiti akavandudza nyika. Mushure mekupera kwenguva yavo semutungamiri wenyika, vaKibaki vakasiyira masimba kumutungamiri wenyika vaKenyatta, avo vakasarudzwa muna 2013 vachibva vasiyana nezvematongerwo enyika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakabatsirwa nehurumende kudzoka kumusha zvichitevera hondo iri pakati peUkraine neRussia zvinoti zvakatarisana nenguva yakaoma munyika, sezvo zvisati zvaziva kuti zvichakwanisa kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo zviri munyika here kana kuti kwete, sezvo hondo iyi iri kuenderera mberi. Mumwe wevadzidzi ava vaFilimon vachizozo vanoti bhutsu dzavo dzapera vachienda kumahofisi egurugota rezvedzidzo yepamusoro vachida kunzwa kuti vangaenderera mberi nezvidzidzo zvavo munyika here. Vanoti pari zvino vari kungoverenga mumapepanhau emunyika kuti hurumende inoti ichabatsira, asi pavanoenda kumahofisi hapana mhinduro yakati tsvikiti yavari kuwana. Vachizozo vainge vave kusvika kumagumo kwezvidzidzo zvavo zvekuva chiremba, asi pari zvino vari kuti vave kushaya hope kuti vachakwanisa kupedza here zvidzidzo izvi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende munyaya iyi sezvo nhare dzavo dzange dzisingadairwe. Regai tinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye navachizozo nezvenyaya iyi.
Pari zvino tiri kukondinya nekuita zvidzidzo zvedu online, asi manje hatisi kuziva kuti dambudziko riri kuUkraine riri kupera here anytime soon. Saka semester riri kupera end of June, munana June, July tinenge tapa holiday. Saka tiri kuda kuti tinzwisise kuti tinokwanisa here kukubvumidzwa kuva neoption yekudzidza kunoko. Nekuti kudzidza kunoko kwakanaka kuti kana tatova kuno zvachose hatina zvimwe zvinhu zvatiri worried nazvo kuti kunozoita zvinhu zvinozotikanganisa kudzidza.
Pane zvawamboedza here kuti unzwe kuti ungadzidze munyika kana kuti kwete?
Ndakambozama kuva in contact nevanhu vakawanda vekuMinistry of Higher and Tertiary Education, saka so far tichiri kurwisana neprocesi yacho, asi haisi kuita nekukasika. Zvinhu zvacho zviri kunonoka, ndiri kugara ndichifamba nguva dzese kuita semunhu ari kufambira mari yechikwereti. Handizivi kuti var kunyatsozviziva here kuti nyaya iri serious kana kuti vaakutokanganwa seukanganwa kwaita vanhu vakawanda, kuti kwatanga tiri kunga kuine hondo, kwatanga tiri inzvimbo yekuti vanhu vakawanda vachitori traumatized. Isusu tinotova fixed kuzvinhu zvakadai kutoita sei kumberi tichibatsirawo vamwe vasingakwanisi kunge kuti vange vachizviita, asi pamwe pacho zvinopedza simba. Saka kana pane vakatoteerera ivava vatokumbirawo kuti kana vachigona kuita speed up the process, zvinhu zvacho zvinogona kutifambirawo zvakanaka, ende ndo pachinogonawo kuvawo nemufaro kuti gavhumendi yedu yapfuura mberi nekutibatsira sekutibatsira kwayakaita kutiunza kunoko. Nokuti hazvibatsiri kuti vakawanda vaakufunga kuti dai hedu takasara, pamwe dai tiri kuHungary kana kunana Poland. Kuri kubatsirwa vanhu zvisinei nekuti ane macertificates kana kuti as long angoo kuburiza umbo unrazo tangaru kuchikoro ku Ukraine. Doja kato kwana. Iko jino kunoku. Nozi ya kutu kucharudiwa. Tuma papers twese twese everything. Kita sokuti jino jiri normal transfer. EIS normal transfer. Emergency rukuda kuti respondi yacho iwe rapid. But iko jino jirure ya sotu wanu waka wanda wa kutu kangana. Saka napana ya katerera. Angawati nzuiseo kuti dambu zikuiri, dambu zikuiri nyika.
Titsa nanguru kutu wangopeza makore mangani urukuita jizidzo shwekuwa chiremba uye jeshuwiro yako ndiye.
Pana hapa nanganuru wa mkore reji 5. Nda wango sara ni 1.5 kutindipeza. Shwiro yangu yanga ere kutu kana wondo yanga ya tera tati mgozo kia ku Ukraine. Tono pezi za kuziza. Asinu leko utatizi kuti dambu zikuiri uko rino pera ere. Shuri yangu nirekuti Zimbabwe urumende yedu ya munu umu itu uzi tubudiri pachena tunukwanisa yeri kupfuri ramberi na jitizo jedu munu.
Avo wange vari wa Filimon Chizozo chimweche chizwaru wache Zimbabwe chakatiza hondo ye ku Ukraine vachitaula na Marvelous Mtlanganya uye vari muharare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nzvimbo inotakurirwa nekuburutsirwa zvinhu nengarava muDurban, South Africa yatanga zvakare kushanda mushure mekumbovharwa zvichitevera kukanganiswa kwayakanga yaitwa nemafashamu. Nzvimbo iyi yakakosha zvikuru munyaya dzeupfumi muAfrica yose sezvo iriyo huru kune dzose. Vakuru vakuru vanoona nezveutano hweveruzhinji muAmerica, kusanganisira Dr. Anthony Fauci, vashora mutongo wakaturwa nemumwe mutongi wedare wekupedza kushanda mutemo wakanga wadzikwa neCenter for Disease Control, uyo waimanikidza kupfekwa kwemasiki muzvitima nemabhazi zvinotakura veruzhinji. Makuta emuAmerica ari kudzika mitemo yavo oga senzira yekumisa kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uo unokonzera COVID-19. Nasi izuva rekutsigira kuchengetedzwa kwezvakati komberedza reWorld Earth Day, pasi richibatana mukucherechedza kukosha kwenyika nezviwanikwa zviri mairi. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa mugore ra1970 musi wa22 kubvumbi munyika yeAmerica senzira yekuratidza rutsigiro mukuchengetedzwa kwemasango, nyika nezviwanikwa. Zuva reWorld Earth Day rinounza yeuchidzo yekuti munhu wese ane basa rekuchengetedza nyika. Zuva iri rinocherechedzwa nenzira dzakasiyana-siyana munyika dzakawanda zvichienderana nezvirongwa zvinenge zviripo. Mitemo mizhinji ine chekuita nekuwanikwa kwemvura nemweya wekufema wakachena munyika dzakawanda, kusanganisirawo Zimbabwe yakaumbwa ichitevera nzira yakakurwa nezvinangwa zvezuva iri. Nyanzvi munyaya dzebudiriro vari mukokeri mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi rezvekurima nekusimudzirwa kwematunhu vaNikros Kanjengo vanoti hurumende yeZimbabwe ine zvairi kuita zvinopa zuva iri chiremerera mukuchengetedza masango nematunhu. Chigaro webodi reAgricultural and Rural Development Association ADA vari zvemutungamiri weHarare Agricultural Show Society vachishanda nekambani yeAgriSeeds vaIvan Craig vanoti varimi vave kuona kuti mamiriro ekunza akachinja asi havasati vaziva kuti vodii nechimiriro ichochi vachiti vanotoda kudzidziswa.
Regantitini varimi wemuno wanogona kusaziva kuti machinjiro ari kuita mamiriro ekunze zvakamira sei uye zviri kufamba sei, asi chavari kunatsozivisisa ndechekuti kunze kuri kuchinja, nokuti marimirwo avo ezvirimwa makorano nemakore apfuura zvatosiyana.
Murima nemukurumbira vari mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje, avo vanotenderera neZimbabwe vachidzidzisa zvirongwa zvekurima zvepfumvudza, vanoti varimi havasati vaziva kukosha kwekuchengetedza masango nemvura kunyanya kumatunhu anorimwa fodya. Mukuru wesangano rembatanidzwa wevarimi vemuZimbabwe reIntegrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwe PGT, vanoti masangano evarimi ari kukurudzira varimi kuti vachengetedze zviwanikwa mumatunhu avagere.
Kuti tikunde dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze, tinofanira kuita mushandira pamwe ushingi uchenjeri nekuisa musoro pamwe. Tinofanira kuita shanduko pakushandisa zvuva kuti tiwane magetsi, kushandisa mvura pakuwana moto, uye kubatsirana nevanogara mumadhorobha kuti vave nezvifambiso zvinoshandisa mabhatiri kana magetsi, uyewo kuti tishandise ivhu zvine hungwaru.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti vanhu vanofanirwa kudzidziswa kukosha kwenyika nematunhu vachitapudza kushandiswa kwezvikuvadzi zvenyika.
Tinoona tine zvirwere zvizhinji zvinokonzereswa nendau yeenvironment yatinorarama. Tikatarisa zvirwere zvakaita sezvirwere zvemanyoka, zvirwere zvakaita sana typhoid, zvirwere zvakaita sana korera, tinoona kuti zvirwere izvozvo zvinonyanya kukonzereswa nenharaunda yatinogara.
Ko, vanhuwo zvavo vari kumaruwa vanoziveiwo nezvekuchengetedzwa kwezvakavakomberedza zvakaita semasango? Mbuya Mbizi vari kumapurazi kwamunyati kuchikomba vanoti vakakura masango achiyera achichengetedzwa, asi iko zvino yangova njake njake, vachiti dai vanhu vabatsirwa kuti vasingazivi vadzidziswe kukosha kwematunhu.
Saka ngatiitei mafaya gadha edu, torega kuti sora redu ritsve, kuitira soil erosion, nokuti sora rikatsva hapachisina chichabata ivhuriya. Nokusatema miti, miti haifaniri kuti tisatema kungotema chero. Tikaichengetedza iyo pachayo inotowanda zvokuti nyange idzo huni dzetinenge tichida tinotozosarudza dziya dzaoma nyoro dzichigara ari maruva anoyevedza nyika.
Nyangwe hazvo zuva reWorld Earth Day risinganyanyi kucherechedzwa muZimbabwe, zviri pachena kuti kunyangwe munyika muine dambudziko rekusabatwa zvakanaka kwematunhu nemasango, kune vari kumiramirawo kudzidzisa veruzhinji nezvekuchengetedza masango, nevamwe vari kutoita zvakasiyana siyana kugadzirisa nyika kuburikidza nezvirongwa zvakaita sekudyara miti, kugadzira makandiwa nekurima kure nenzizi. Zuva reWorld Earth Day rinocherechedzwa munyika dzinodarika 193 kana kuti 193 nevanhu vanodarika bhiriyoni rimwe chete pasi rose. Sangano renhabvu pasi rose reFIFA rayambira gungano reZIFA Assembly kuti harisi kuzotambira zvichabuda pamusangano wavo mangwana kusvikira Zimbabwe yazadzisa chisungo chekuti idzosere vaFelton Kamambo pabasa semutungamiri weZIFA. Tsamba yakabva kuFIFA nezuro inoti sangano iri richatambirwa chete zvinobva kuZimbabwe kana vaKamambo nevamwe vavo vadzorerwa pabasa nesimba ravaive naro kare. ZIFA Assembly yanga ichisangana mangwana kuti isimbise kudzinga vaKamambo basa sezvakaitwa nebazi rehurumende reSports and Recreation Commission. FIFA yakadzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese nemhaka yakupindira kweSRC mukufambiswa kwebasa renhabvu mushure mekunge yadzinga vaKamambo. Mitemo yeFIFA haitenderi hurumende kana mapazi ayo kuve nechekuita nekutungamirwa kwemutambo uyu. Zvichakadaro, mutambi wenhabvu wemuZimbabwe Tendai Darikwa atarisana nezuva guru muEnglish League 1. Muzuva iro muZimbabwe munewo mitambo mikukutu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Darikwa mangwana ari kupinda munhandare ari kapteni weWigan. Vada kukunda Plymouth Argyle kuti vawane tikiti rekupinda muEnglish Championship. Makundano emwaka unotevera. English Championship ndiyo inotevera English Premier League murongwa wenhabvu muEngland. Parizvino Darikwa neWigan vari pamusoro petafura yeLeague 1 nemapoints makumi masere nemasere, vakasiya Rotherham nemapoints mashanu kwasara mitambo mitatu kuti makundano aya apere. Vakakunda mangwana vapinda muEnglish Championship zvisinei nekuti zvimwe zvikwata zvatamba sei. Jordan Zemura ari muEnglish Championship neBournemouth, asi ari kutarisirawo kupinda muPremiership sezvo chikwata chake chiri pachinhano chechipiri nemapoints mana pamusoro peHuddersfield iyo yatamba mitambo miviri pamusoro. Bournemouth iyo ine mapoints makuma nomwe nemanomwe iri kutamba mangwana neFulham, iyo iri kutungamira makundano aya ine mapoints makuma sere nemasere. Chimwe chikwata chemuchampionship chine mutambi wemuZimbabwe Reading, iyo iri kusangana neHow mangwana zvekare. Reading inotambirwa naEndi rinomhota. Zvichakadaro, muZimbabwe munewo mitambo mikuru zvekare apo Dynamos iyo iri kutungamira makwikwe aya iri pamusha neManika Diamonds nesvondo. Manika Diamonds iri pachinhano chechitatu uyezve yakasimba zvikuru mushure mekutenga vatambi vane mukurumbira kubva kune zvimwe zvikwata. Asi aimbotambira Dynamos chamunoda musanhu anoti chikwata chake chine mukana wakasimba wekukunda mumutambo uyu.
We got very, very good players. I think we got 80% chances. The players are there.
Asi mitambo irutanga mangwana, apo Chicken Inn iyo yakanzana neDynamos pama points inokwanisa kumboenda pamusoro petafura nekurova Brawayo City muluveve. Chicken Inn neDynamos dzine mapoints makumi maviri nematatu, asi Dynamos pari zvino iri pamusoro nezvibodzwa. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vaAlbert Mutero vanoti Chicken Inn isafunge kuti yakatorova Blue City kare mutambo usati watambwa.
Nyaya dzebhora idzi ka unowana masurprise anokushamisa bcause nezvakumotivata kuti we have nothing to lose. Sakakomana nemutambo neshungu unokwanisa kutochinya.
Mangwana zvekare FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kushanyirwa neHighlanders iyo iri mumabiko mushure mekutora mukombe weIndependence Cup. Asi Capes United ine rwendo rwakaoma nesvondo apo yakananga kuGibbo Stadium kunosangana neTriangle. Mashuga Sugar Boys ari kubaka moto zvekuti ari pachinhano chechina akainzana pamapoints neManika Diamonds iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Capes United yacho iri pachinhano chechinomwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Tenants vs Yada Sakubva, Harare City vs Black Rhinos National Stadium, ZPC Kariba vs Ngezi Platinum Nyamunga, nesvondo Cranbourne Bullets vs Herentals Sakubva, Blauwe Chiefs vs Wawa Luveve. Totarisa mutambo werugby. Chikwata cheZimbabwe cheMacheetahs chasvika muUganda kumakundano eAfrica Sevens Cup ayo ari kuitwa kwemazuva maviri kutanga mangwana. Zvikwata zvitatu kubva pazvikwata gumi nezvina zviri muKampala zvichabudirira kuenda kumakundano e2022 Sevens Rugby World Cup ayo achaitirwa kuCape Town, South Africa. Zvikwata zvakaungana muUganda izvi: Botswana, Burundi, Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Kenya, Madagascar, Mauritius, Namibia, Senegal, Tunisia, Uganda, Zambia neZimbabwe. Zvikwata zviviri zviri kunyanyotyisa kumakwikwi aya eKenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvechirongwa chekuverengwa kwevanhu chiri kukokerwa neZimstart pamwe nekukwira kwemitengo yechingwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu zvakare. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kuzotevera zviri mutsamba inonzi yakanyorwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo, ichirambidza makanzura achangobva kusarudzwa musarudzo dzemabi election kutungamira makomiti emakanzuru kana kubata zvigaro zvameya. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Dini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngalamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihla